Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 17, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Fambira yechinhu zvinoafita regional peace and development zobatsira kuti tese tiwanewo vhoti yakanaka, zvigarowo zveupenyu hwakanaka, kwete kungoramba vachiita mitemo mumapepa zvisingaitiki. Ngavaite mitemo inoshandira munhu wese, kubvira kuna mbuya vari kumusha kusvika kune munhu ari kutaundi.
Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muVindhoek kuNamibia.
Mapurisa aiwo aine taurwa kana kuti umwe umbowo hwakataura nevamwe vanhu kuti vamachiatava kana kunge varaive pakati peshohoshoho iyo vane chekuita nayi.
Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro dziri kuramba dzichioneswa ndondo nemapurisa. Kanzuru yeHarare iri kukurudzira vose vakakwikwidza musarudzo dzichangopera kuitwa kuti vabise magwaro avo ekuzoshambadza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muVindhoek kuNamibia. Musangano uyu uchave wokutanga wava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Zvimwe zvichakurukurwa pamusangano uyu zvinosanganisa sarudzo dzichaitwa muDemocratic Republic of Congo, Madagascar nemuSouth Africa. Pamusoro pezvo, SADC inoti ichaongorora nyaya dzeupfumi munharaunda yayo, kusanganisa zvinofanirwa kuitwa kusimudzira nyika dziri mumubatanidzwa uyu. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hadzina zvadzinotarisira kubva kuSADC, nekuti SADC inoita seisina basa nevanhu kunze kwevatongi venyika dzayo. Nyanzvi uye vari gweta vatapiwa kapurura vanoti zvaive nani deno SADC yakatanga kupinda mumaruwa ichitaura nevanhu pachinhambo chekuita misangano isingaperi uye isina zvainobatsira vanhuwo zvavo. Tabata vakapurura kuti tinzwe pane pfungwa dzavo.
Ndafara kunzwa kuti vari kuita musangano wavo we38 summit wacho wekusimudzira kuvakwa kwemigwagwa nezvipatara nekusimbisa avo vechidiki kuti vawanewo masimba munya dzekuti nyika ibudirire. Zvinhu zvakanaka, asi pari zvino izvi nemamiriro akaita SADC ndotoona kunge vari kuita mhembero yebirthday remumwe munhu kukuine rufu. Rufu rwandinoreva zviri kuitika kunyika yedu. Sikutoriwo kumiramira kuda kuona kuti panga paine free and fair election here apa pakati pezanupf neMDC. Ava vakutorongawo zvimwe, vakutofungawo zvimwe zvemabutterfly and all that, zvangofanana nekuita research yemabutterfly vanhu vachifane nzara.
Saka sokuona kwenyu munoda kuti pafambiswe sei?
Dai ndaive mukuru weSADC ndingadai ndaongorora chii chiri kunetsa panyika iri paseri pedu iyo. Vamwe vedu tiri tose hatingachironga zvekuvakwa kweairport tichiziva kuti vamwe vanhu havana rugare, hazvina hunhu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuendawo pamusangano kwekutanga kubva zvavatora utungamiri hwenyika. Chamunofunga kuti vangatarisira kuwana kumusangano uyu chii? Chii chatinofunga kuti Zimbabwe ichawana pamusangano uyu?
Handione chava changosvikowana ikoko, nokuti iro idare revanhu vanongotsigira aripo iyeyo, nyange vachidzvinyirira vanhu, nyange vachiita sei, havana basa nazvo. Chavo kungoona chete kuti mutungamiri wenyika yakati auya havazoongorora. SADC chandiri kuishorera kunyanya ndechekuti haina basa nekugara kwevanhu murugare rwakanaka zvavanotaura pamapepa. Dai vachitanga vaongorora kuti vanhu vekunyika dzese dzatinadzo idzi vane rugare here mune zvavari kuita, sei tiri kuwana marefugees akawanda kudai, asi vanhu vanowanikwa vaakutaura nyaya dzemabutterfly. ninyadze kutova kamugogo. Muno wakamugogo sei vanhu vasina rugare.
Imi sokuona kwenyu munoona sekuti SADC haina zvizhinji zvainobatsira.
Sekuona kwangu pachangu ndakazvimirira ndega ndinoti SADC hapana chainotibatsira kubva tambudzika muna 2000 tichionesa moto nezanupf. SADC yaingotarisa ichingotisedzera naiko. Vanongotaura kuti tinoshora zvakati, tinoshora kutemana nematemo, tinoshora kurova naasi, kuti iwanikwe ichibatsirawo kunyatsoona kuti zvinhu zvagadziriswa kana maelections acho, haina chainotibatsira SADC. Ndakambobvunzanawo nevamwe kuti ingondudzawo chinhu wani chatakabatsirwa neSADC kubva ichiuya after yanzi yaimbove iyo yainzi iyo frontline state. Ichiri frontline state yaibatsira, vakatibatsira kurwisa vavengi vakaenda. Yazotisarayo tonga iyo manje vapachavo, hapana chaichatibatsira. Vanongotsigira varipo ivavo madictators iwayo, ndo zvainongogona. Vamugabe vaingotsigirwawo nenzira idzodzo.
Saka hapana chamuri kutarisira chinobva kuSADC?
Hapana chandinotombotarisira. Kungosvika vosangana vomhoresano vodya nyama dzavo dzehuku dzavanoshushina vachirasa uku, vodya makeke vonana nemadzimai avo, vonwa waini nedoro vodzokera kumba. Hapana chinofamba. Mitemo inosara ichiswa papepa haishandire munhu. Vanhu vari kumunyika kwedu havana chavari kuwana mune zvinhu zvakadai.
Kana tichitarisa mashandiro anoita SADC munharaunda yayo, munoona sekuti iri nani here pana mamwe masangano akafanana naiyo muAfrica?
SADC ndingatoiti ini dai ndaiita parengi ndo the west. Hapana chainobatsira vanhu zvavanotanyatsonzwa. SADC nyangwe vanhu vochema sei haitaure nemunhu, inotaura neadzvinyirira vanhu kuti atonge iyeyo. Ndekwainoenda ichitobva yatotsigira nekupa makorokoto ikoko kuti vaone zvinonetsa munhu ari panze ari pavhu apa haitaure nevanhu vakadaro. Udzvinyiriri ihwohwo hunowanikwa pachikuru, chingoti tiri kuremekedza vakuru, asi vachitokudzvinyirirai zvamunotoona nokuti hapana chiri kubuda ipapo.
Hapana kana chimwe chete chamunofarawo chakakwaniswa kuitwa neSADC kubva zvayaumbwa?
Yakangobatsirawo kungoti inongobhabhadzirawo varipo ivavo nekungotaurawo kuti nyika takabatana. Takabatana ndoo mashoko avo iwayo. Kubatana kubatana, tinobatana. Kukana zvinhu zvemunyika iyoyo zvisiri kufambirawo vanhu vari imomo, vanozochema nani kana nyika yacho vasingatombotaurawo nevamwe vanhuwo vari pasi avo kuti zviri kumbofamba seiko munyika yemaitanhuwo, maita mhirizhonga nehohoho. Vanhu vari kuitana kanyama munyika idzi, zviri kufamba sei? Havazvitarise. Vanongotarisa kunzwa kune iyeye wacho ari pamusoro wacho iyeyo. Saka kune munhuwo zvake anofamba panyika panze apa semi, ndinototi handiizivi ende haina chainondibatsira nacho.
Kana mukawana mukana wokutaura navakuru veSADC mungavaudza kuti chii?
Ndingavaudza kuti dai muchipinda munyika, mopinda muvanhu, monzwa nyaya chaidzo, kwete kuswera mumahotera ema28 floor muchinwa doro newaini ikoko musingazive zvamafambira. Fambira zvinhu zvinoafecta regional peace and development. Zobatsira kuti tese tiwanewo vhoti yakanaka, tigarewo zveupenyu hwakanaka, kwete kungoramba vachiita mitemo mumapepa zvisingaitiki. Ngavaite mitemo inoshandira munhu wese, kubva kuna mbuya vari kumusha kusvika kune munhu ari kutaundi. Vanhu vari kutambudzika violence zvese kubirwa maelections, havatarisi izvo. Vanototarisawo zvimwewo vari mumahotera avo epamusoro iwayo, kuti vachiona zviri kuitika pasi hapana chavari kuongorora. Saka vanhu vari pasi havanotoona kuti SADC yacho hapanawo zviripo, ingoriwo zitawo zvaro, but hapana chairi kubatsira munhuwo zvake.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatatu vakapurura vari parunhare kuOregon neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro dziri kuramba dzichioneswa ndondo nemapurisa nevamwe vanhu vasiri kuzikanwa asi vanofungidzirwa kuti vari muchiuto kubazi remilitary intelligence. Nezuro vakosta machingauta nhengo yeMDC Alliance ichange ichimirira bato iri mudare reparamende kubudiriro, yakambodaidzwa nemapurisa kuLaw and Order Section kuHarare Central Police Station vakapomerwa mhosva yokukonzera mhirizhonga muHarare mukutanga kwemwedzi uno, apo pakazoguma popfurwa vanhu vatanhatu nemauto vachibva vafa, vamwe vakakuvara. Vari kunzi vakatyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Kusvika pari zvino nhengo dzeMDC Alliance dzinosvika 32 kusanganisa vamachingauta dzasungwa dzichipomerwa mhosva yokukonzera mhirizhonga. Asi vanhu vose ava vakabudiswa mutirongo kunyange nyaya dzavo dzichiri kutongwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravamachingauta vatarisai mutangi vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kuti tinzwe zvizere nenyaya iyi.
Ichokwadi kuti vakashedzwa kumapurisa, vakafonerwa kuti vauye pachavo nokuti mapurisa ane ongoro yaari kuita maringe nezvozvo yakaitika musi wa 1 August muHarare. Mapurisa aiwo aine taurwa kana kuti umwe umbowo hwakataura nevamwe vanhu kuti vamachingauta vagona kunge vaive pakati pezhozho iyo vane chekuita nayi. Saka patakaenda ikoko ndo zvakangotsanangurwa nemapurisa vachitivo kana kuri kuti zvazoonekwa kuti pane umbowo hunenge huripo hwokuti vamachingauta vane chekuita nezvakaitika musi iyoyo vangazochajwa nepublic violence. Asi taona mapurisa vakaongorora ichikuindira mberi, vakava machingauta vakanzi vaende zvavo kumba vanozofonerwa.
Ko ivo vamachingauta vari kuti kudii?
Havamachingauta kutsanangura kwavo vanotiwo havana chekuita nezvakaitika musi wa 1 August zvezvozvo yakaitika muHarare, nekuti panguva iyo ivo vaitenda vari kubudiriro kutizi kwavo kwavanga vachito kuongorora kuona kuti zvanga zvabuda musarudzo yeukoko zvanga zviri chokwadi here kuendera mumafomu avaitarisa pamwe chete nemamwe macandidates aikombitawo kubudiriro constituents iya inonzi collation verification of votes. Ndo zvavaiti vakasira vachiita zuva iroro. Saa nokudaro vaitiwo havana chokuita nezvakaitika musi wa 1 August muHarare.
Ko ivo mapurisa vari kuti vane humbo hwakaita sei?
Mafambiro enyaya idzi ndezvokuti panguva ino kana mapurisa achiri kuongorora havanyanyotsanangura zvavo kuti mashoko iwayo vanenge vanzwa kunaani, nokuti ongororo ichikuendera pamberi. Saka vanenge vasati vakuburitsa mazita avanhu vanenge vachitaura izvozvo. Asi mukutaura kwavo zvinozoratidza kuti pada pane vanhu vakataurawo navo mapurisa muongororo dzavo, vakataurawo zita ravamachingauta muongororo iyoyo.
Takaona vamwe vanhu vachiburitswa zviso zvavo mumapepanhau vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyoyi. Vamachingauta vakamboburitswa here mumapepa mapurisa achizivisa kuti ari kuvatsvaga kana kuti vakangodaidzwa iye nezuro?
Mutsananguro yemapurisa havana kunge vataura izvozvo kuti vakamboburitsa zviso kana chiso chavamachingauta mupepanhau, asi vanga vachitaura ivo kuti mutsvagiridzo dzavo vanenge vane pane pane kutaura kuti vamachingauta vanokanga vari vane chokuita nezvakaitika musi uyoyo. Saka ndokusaka vazovafonera kuti vauye kulaw and order kuti vatitaura nemapurisa kana achichenesa zita ravo, chenesa zita ravo. Mapurisa ozoita sarudzo kuti nyaya ienderera mberi here izvozvi kana vanombo wakakwana kana kuti yozoomboenderera mberi neongororo yavo sezviri kutaura kavakazoita nezuro vachiregera vamachingauta vachidzokera kumba.
Gweta vatarisai mutangi vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yeHarare iri kukurudzira vose vakakwikidza musarudzo dzichangopera kuitwa kuti vabvise magwaro avo ekuzoshambadza sezvo akapedza basa rawo. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti mutemo wekanzuru unoti magwaro okushambadza kana kuti maposta anofanira kubviswa mukati memazuva mana kana sarudzo dzapera, asi vakawanda vakakwikwidza havasi kubvisa magwaro avo. Vachideme vanoti maposta aya yatove tsvina mukati meguta. Asi vachideme vaudza Jonga Kandemiri veStudio 7 kuti vacharamba vachiyeuchidza vanhu ava pamwe nemapato avo kuti vaabvise pasina kunetsana.
Hongu, kune vatanga kutobvisawo maposta avo avanga vakaisa, ende tiri kukurudzira kuti vamwe vari kuona vari kuita basa rakadaka kudairi vatevedzerewo ipapo, vaite basa iroro kuti tichenese guta redu.
Kune vanenge vasina kukwanisa kuita izvi, mune matanho amunotorawo here sekanzuro?
matano atinotora ndiye kuramba tichitaura nevanhu kuti vanhu varambe vachiita basa. Tinoita engagement, atimbosenzi demo yedu, tinomaita engagement, engage kuti vanhu vazive kuti vane tshina yavakaisa yangoda kuti tichibviswa izvi. Ya tshina izvozvi.
Asi yakamira sei tshina iyoyi muguta reHarare?
Maposters akawanda chose, akawandisa. Mamwe achona ari kuti achibharurwa nemhepo, mamwe acho ari kuti achibharurwa nevanhu vanenge vachikopfuura. Saka zvicharatidziki zvakanaka. Makasungirwa pamiti, makangonamirwa pamabuildings, hazvicharatidziki nekuti season yemaelections yakapfuura. Saka ine zvitamu season itsva yekuti nyika ichienda kumberi. Saka taakuti mapepa aya anga achibviswa, vanhu tiende tiite zvinhu zviri panext.
Tinoona kuti havasi vezvematongerwo enyika chete vari kuisawo magwaro ekushambadza, kana vanhuwo zvavo tinoona vachiisawo magwaro iwaya. Pane mutemo here wekanzuru unosungira?
Mutemo wekanzuru uripo, unoti kana uchida kuisa maposters unouya kukanzuru wopiwa mvumo, wobhadhara mari yako, yekuti kana uchinge wapedza basa rako iroro, mari iyoyo ukabvisa maposters ako, unodzoserwa mari yako.
Saka pane vakaitawo here izvi vezvematongerwo enyika?
Hakuna vanga vakabhadhara.
Mune nguva here yamungatara kuti vanofanira kunge vabvisa kusvika nguva yakati?
Vanofanira kubvisa maposters avo 4 days after my elections apfuura.
Mambotaura imi kuti munoshandisa nzira dzekuita hurukuro navo, mazuva mana atodarika vanhu vakutokanganwa nezvesauti?
Tinoramba tiri paengagement mode kusvika tanzwisisana.
Mune ramangwana zvii zvamungataurira vari kushambadza?
Ngavateerere mitemo yekanzuro.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende muBeijing neHong Kong vayambira sangano revatori venhau rakaburitsa mashoko akataurwa nemurwiri wekuzvitonga kuzere kweHong Kong. Yambiro iyi yakonzera kutya kuti vakuru vakuru muBeijing nemuHong Kong vangangodzika mitemo inodzivirira vanhu kuti vasataura zvavanofunga. Pakutanga pesvondo rino, Andy Chan Ho-tin weHong Kong National Party akaudza vatori venhau vekune dzimwe nyika kuti remangwana reHong Kong rinofanirwa kurongwa nevanhu veHong Kong, ndipo pachabuda mutongo wejekerere. Chan akati kuti izvi zviitike, Hong Kong inofanira kuva nekuzvitonga kuzere. Chan uyo akarambidzwa kukwidza chigaro muparamende muna 2016 akatsoropodza China achiti inotadzisa rusununguko pasi pose, uye akakumbira nyika dzese pamwe chete neAmerica kuti dzibatsire Hong Kong. Vanonzwa mhosva dzichitongwa kana kuti juri nezuro vakatangidza kucherechedza mhosva inopomerwa vaibova mutungamiri wesangano rairwira kusarudzwa kwavaTrump kuti vave mutungamiri wenyika vaPaul Manafort. VaManafort vanopomerwa mhosva dzekusabhadhara mitero pamari dzavaiita uye kunyepera mabhangi vachiti vakweretiswe mari. Hofisi yeAmerica inoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvinotapuriranwa, Center for Disease Control, yabudisa mashoko ekuti vanhu vanopfuura zana vawanikwa vaine chirwere chegwirikwiti gore rino mumatunhu makumi maviri nerimwe emuAmerica kusanganisa Washington DC. Kubva musi wa14 chikunguri gore rino, vanhu vanoita zana nevanomwe vakabata chirwere ichi mumatunhu aya. Gore rino chirwere ichi chinoonekwa kuti chichabata vanhu vakawanda kupfuura vegore rapera, apo vanhu zana negumi nevanomwe vakaita gwirikwiti mumatunhu gumi nemashanu. Masangano anomirira vagari munyika ari kutsoropodza kugadzwa kwakaitwa komisheni kuitira kuti afambise mabasa emakanzuru kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi, masangano anomirira vagari aratidza kunyunyuta zvikuru sezvo makomishina akagadzwa aya ari enhengo dzeZANPF. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, muzvare Esther Chimanikire, vati pakasarudzwa makomishina aya kwaifanira kupinzwa vanhu vasina bato ravakarerekera uye vane ruzivo rwemabasa emakanzuru.
Isusu sevagari vemashingo tunaona zvisiri zvisina kugadzirika mushe kuti tinowana makomishina anenge achibva kupolitical party one. Idzi zvinoita kuti development yedu even service delivery chaiyo isave iri balanced. Taidawo kuti vanhu vave vari independent vaipinda mumacommissions. Even isusu we get worried even pama allowances avo chaiwo because nechida kuona kuti service delivery ndo yafambiswa mberi kukunda masalaries nema allowances evanhu.
Mudhorobha remasvingo guri kutaura zvekutongwa kwematunhu vajulai moyo vakagadza vagodha dunira avo vakakundwa musarudzo dzeparamende dzebato ravo nava Bernard Mazarire mumasvingo eben kuti vaite sachigara vekomisheni yedhorobha kusvika makanzuro agadzwa zviri pamutemo. Kuchiredzi mutauriri wezanupf masvingo varonald ndava ndivo vakaitwa sachigara wekomisheni iyi ine vamwe vavo vebato vakakundwa pamwe chete navo musarudzo dzebato ravo. VaEdzend Dhuwe veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vati makomisheni aya aifanira kusarudzwa nevagari kwete nebato.
Chekutotanga chisiri pachena ndechekuti makomisheni aya akasanangurwa nani kuti vapinde muofisi vachiita basa ravari kuita, uye ruzhinji rwemutare rwanga rusina kana yatingati roo yayakapureya mukusarudzwa kwemakomisheni aya. Zvinoita kuti vanhu vazofungidzire kuti nedzimwe dzenguva makomisheni aya ari kuzadzikisa zvido zveumwe munhu kana zverimwe bato nekuti zvanga zvisiri pajekerere uye zvanga zvisozadzisa zvido zvavo. Asi isusu semusangano seumurati tine chishuwo chekuti makomisheni aya achazvisiyanisa nemamwe akamboiswa mamwe makore aya, aizoonekwa akukanganisa mukupiwa kwemastenzi nekudisapeya kwemamwe maproperties elocal authority.
Mukuru wemabasa kugweru Residents Forum vachausi mazoro dzevatiwo havasi kufara nekuti makomishana aya achapuwa mari dzakawanisa uye dzichibva kukanzuru dzabhadharwa nevagari.
Kuiswa kwakaitwa makomisheni isu gweru Residents Forum ndonaso kuti hakuna kunaka nekuti vanhu vakaiswa ava havana kusarudzwa nevanhu. Ndochokutanga vanhu vakadyiwa kumaprimary election kwakuma elections akaitwa yandi ende mari iyi iri kuvabhadhara iri kubva kumakanzuro inova inobhadharwa nevagari. Saka isu sekugweru takatomboizwa mikomisheni yaira anoona tsunga mangami nana choga. Komisheni iyi yakatosiya yatotivurayira guta zvakanyanya kudarika makanzira zanga asaspendwa. Vanhu ava havaripoti kwatiri isu sevagari nekuti hatisi takavaisarudza. Vanoripota kune munhu anenge akavaisa anovaanovai ari kuacta minista welocal government. Saka isusu vagari tine kunyunyuta kwakanyanya pamusoro penyaya dzakadai nekuti isusu mari dzavanopuwa dzakawandisa.
Vamwe vakanyorera mukuru webasa mubazi ravo masvingo vafungai mbetsa vachiti vakagadza makomishina aya vachiteedzera mitemo inobata kutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamwe kuti tinzwe kuti sei vakagadza nhengo dzezanupf chete. Makomishini aya akaitwawo mumaruwa nemadhorobha ose munyika asi vagari vanoti kusarudzwa kwavo hakuna kuitwa pachina sezvo kwakatorwa vebato rimwe chete uye vakakundwa musarudzo. Nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu Dr Davidson Muchade Nyika vanoti makomishini aifanira kuve nevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana.
Ndangotaura ndezvekuti makomishini ari pamutemo tichitarisa bumbiro remutemo wedu nemitemo ino ona nezvekutongwa kwematunhu yatingati Urban Councils Act neRural District Councils Act. Asi tinozoita dambudziko rekuti makomisheni aya haana kutora vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana. Vatingati muchirungu maya inclusive, haasiri inclusive. Ende uyezve makomisheni aya tine question yekuti pane mamwe macommissioners akaapoindwa akaluza ari macandidates airepresenta macertain political parties. In this case yatingati ruling party. Saka dei makomishena akatora vanhu from different political parties zvaitibatsira pakuwakiridza nyika yedu uye kuwakiridza makanzuro edu.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuBulawayo Progressive Residents Association vaEmmanuel Dhuwe vanoti makomishena aya anofanira kunge ari vanhu vasingaite zvematongerwo enyika. Makanzura anotarisirwa kugadza kana pave negurukota idzva richasarudzwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
Sekuvimbisa kwavakaita mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatemerazve Iran zvirango zvineche kuita nezvombo zvenuclear zvakange zvambomiswa mushure mechibvumirano cheJoint Comprehensive Plan of Action. Zvirango izvi zvakatangidzazve musi wa7 Nyamavhuvhu, mazuva makumi mapfumbamwe kubva zuva rabuda America muchibvumirano ichi muna chivabvu gore rino. Zvirango izvi zvakanangana nekudzidzana kweIran nemabhangi emuAmerica, mabhizimisi emotikari muIran uye nekushandiswa kwemari yeIran inonzi rial. Zvimwe zvirango zvese, kusanganisa zvakanangana nezvamasimba emagetsi uye kufambiswa kwemari pakati peCentral Bank reIran nemakambani emari edzimwe nyika, zvichadzorerwa kutanga musi wambudzi 5, 2018. Mugwaro ravanyora vaTrump vati America yakazvipira kuona kuti zvirango izvi zvese zvinotevedzerwa, uye America ichashanda nedzimwe nyika dzinotengeserana neIran kuona kuti zvirango izvi zvinoremekedzwa. America ichaomesera zvikuru vanhu nemakambani anotadza kumisa zvibvumirano zvavakaita zvekutengeserana neIran. VaTrump vatambira nemufaro kumisa zvibvumirano zvekudzidzana neIran kwakaitwa nemakambani mazhinji enyika dzakasiyana-siyana, uye vati vanogutsikana nenyika zhinji dzinoti dzichamira kutenga mafuta emotikari kubva kuIran. VaTrump vati vanokurudzira nyika dzese kusimudzira zvirango izvi kuti hurumende yeIran iregere kuchichidzira dzimwe nyika, kutsigira varwi vanopfurikidza mwero nekukanganisa magariro akanaka edzimwe nyika. VaTrump vati kunyange vatemera zvirango izvi paIran, vanotarisira kuita hurukuro dzekutsvaga chibvumirano chinoita kuti Iran iregere mabasa ayo akaipa ese, zvikuru sei nyaya yezvombo uye kutsigira vanopfurikidza mwero. VaTrump vati vanhu veIran ndivo vari kutambudzika nekuda kwezviito zvehurumende yavo, uye vanotarisira zuva iro vanhu veIran nevedzimwe nzvimbo mudunhu iri vachabudirira murunyararo nerugare. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano mukuru muVindhoek kuNamibia. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro dziri kuramba dzichioneswa ndondo nemapurisa. Kanzuru yemuHarare iri kukurudzira vose vakakwikwidza musarudzo dzichangopera kuitwa kuti vabvise magwaro avo ekuzvishambadza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Kana muchida kuchitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosvera zvakanaka.